Tiri muno mu New York tangana nechinangwa chedu chokuvaka Zimbabwe patsva. Tichiunganidza kuti Zimbabwe ibudirire kubva payanga iri nezvinangwa zvatakatarwa naPresident E.G. Mnangagwa kubva musi wa 24 November 2017 zvokuti mari yokunze ikwanise kuwanikwa ichipinda muZimbabwe, uyezve isiwo tichigadzirira kuti kana mari yokunze yasvika muZimbabwe ikwanise kuwana zvainoda ende zvinodiwa zvichakodzera kuti nyika ibudirire neupenyu hwavanhu hwataa kuda kuti hupinduke ende hupunduke kuti zvizadzisiwe. Saizvozvo tauya muno muNew York so that maAmerican investors vakwanise kuti vahwisise zvese zvatiri kuda kuita muZimbabwe mara nokuvaka upfumi. Uyezve tapedza neAmerica tinoenda kuLondon uko tichaendelera mberi tichivaka ukama kuitira kuti mainvestors nemari yekunze yomuEurope ikwanise kunge ichidzokazve muZimbabwe.
Ko nyaya yeCommonwealth pari zvino yakamira sei?
Nyaya yeCommonwealth sekuziva kwaunoita kubuda kwatakaita muCommonwealth yakanga iri konzero yakanga yabva kuvanhu vachiti nyika yeZimbabwe ibude muCommonwealth. Saizvozvo hatina chigumbu neCommonwealth iko zvino, hapasisina chinotivhiringanisa pakati pedu isusu neCommonwealth. Saka tinotarisira kuti isusu pamberi apa tichapinda muCommonwealth. Asizve pane zvatinofanira kutanga taita kuti titaurire vanhu vakangotitaurira kuti tibude kuti vahwisise kuti taauda kudzoka kuya kuya, vanotipa here mvumo kuti zvinhu zvacho zviite saizvozvo. Isusu tiri democratic nation, saka tina maprocesses iwayo atinofanira kunge tichiteedzera.
Zimbabwe yakasvedza nyika dzakawanda namasangano akawanda kuti vauye kuzoona kuchiitwa sarudzo. Pakamira sei pari zvino? Pane nyika yamboti yakutaurirai kunyunyuta kwayo here pamusoro pamagadziriro ari kuitwa zvesarudzo?
Bodo, chokutanga ndechekuti President Mnangagwa vakadikeya kuti hurumende yavo inoda sarudzo yakajeka, uye sarudzo inokodzera, uye sarudzo inoita kuti pasi rese ringe richigutsikana namafambiro anenge aite sarudzo racho. Uyezve kuti zviitike izvozvo, mukuru wenyika wedu akati achadaidza munhu wese anoda kuuya kuti anyatsoongorora achiona kuti sarudzo yedu inofamba sei. Saizvozvo pana maorganizations akawanda auya ari kutarisa kuti preparation yedu yakamira sei, ndezvapapi navamwe vari kutibatsira kuti zvinhu zvese zvinenge zvichidiwa kuti zvinge zvichifamba zvakanaka zvifambe zvakanaka. So far tiri kuti isusu nyika dzese nemaorganizations awanda so far ari kugutsikana nerwendo rwatiri kutora, rutorwa neZEC in particular, kuti varane maelections edu muZimbabwe.
Pane zvinodikamwa neAmerica kuti nyika yeZimbabwe iite, pane zvamunoona zvamungakundikana here kuita?
Maitiro edu esarudzo edu tinoita nemutemo unopindirana neSADC neAU. Ndiyo skere yatinoseenzesa kuti zvinhu zvedu zvafamba zvakanaka here kana kuti kwete. Uyezve zvimwe zvinongoitawo kuti zvinge zviri acceptable kunyika dzese dziri pasi ndezvekuti sarudzo yedu haifani kunge ine violence, ende ndo zvatakanangana nazvo, ende ndo chinangwa chaPresident Mnangagwa. Uyezve kuti sarudzo yedu haifani kunge ichitukanwa, ende inofanira kunge ichisiya nyika yakabatana. Zvese izvozvo ndo zvatiri kutarisira, ende ndo chinangwa chaPresident Mnangagwa. Saka isusu tirikufunga kuti nzira yatiri kufamba nayo ndiyo nzira yakanaka, ndiyo inofadza SADC, ndiyo inofadza AU, ende uyezve ndiyo inofadza pasi rese.